manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maaniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maaniro anhasi uri musi wesvondo chikumi 25/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutauriri webato reZANU-PF vaChris Mutsvangwa vanoti vasevhia Kasukuwere vakangopinda munyika vachakandwa mujeri. VeZANU-PF neTRIPC vosimbaradza urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dza2023. Murwere wekurapa moyo papa Renyatwa Hospital anonzi ave kunzwa zviri nani. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato reZANU-PF vaChris Mutsvangwa vanoti vasevhia Kasukuwere avo vaimbova gurukota vari nhengo yeZANU-PF vakakopinda munyika vachasungwa. Vakasukuwere vakanyoresa kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika uye vakaudza vatori venhau svondo rapera kuti havasi kutya kukandwa mujeri vakadzokera kumba vachibva kuSouth Africa uko vari kugara. Taedza kubata vakasukuwere nhasi kuti tinzwe divi ravo panyaya yekuti vachakandwa mujeri asi nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaMutsvangwa.
Hakuna zvakadaro tatiriadiktakarwira ekaini. Hatina zviroto mupfungwa medu, hatina mekashadzi mumaziso medu, hatina zvakavhara tonje munzeve. Tinoteerera musangano weZANU-PF kwawakabva, ndosaka takahwira hondo. Hatinaedzimazi ndosaka takabvisa iyei ari kurota ari kuSouth Africa ukoko. Kana aine zvivinda haikuda kutumira tsamba registration, pinda muZimbabwe tobotanga mudhira newe nemapurisa nemhosva dzake, tobotanga kumudhira nenyaya nemhosva dzake dzaakaita sezvinoitwa kwaerica.
Vakasungwa hazvizoratidze sekuti muri kutya here kuti vapinde mudare?
Hakuna zvinotaura kuti kana uri kandurin unit from your criminal exiting department. No constitutional provision for immunity of candidates from criminal activity. Avopinda tione mbodhira nenyaya dzo asati afunga zvekuita candidate. Mbavha haibvumidzwi kumutemo, unotaura kuti mbavha hadzibvumidzwi kuita macontestants.
Mutauriri webato reZANU-PF vaChris Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Mapato maviri akanyoresa vanhu vakawanda kuti vakwikwidze musarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu anoti reZANU-PF nereCitizens Coalition for Change kana kuti TRIPC ari kuendera mberi achitsvaga rutsigiro zvakasimba. Asi vamwe vapfumbamwe vakanyoresa kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasati vanyatsoparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro zviri pamutemo. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakakundwa musarudzo dzemumanikaland nemutungamiri webato reTRIPC vaNelson Chamisa nezuro vainge vari mudunhu iri kuChipinge. VaMnangagwa vakaudza zviri zvevanhu zvakapinda pagungano iri pamutema High School kuti vanhu vanofanira kuvhotera bato ravo kuti vachengetedze nhaka yavo.
Hapana imwe pati muno munyika yeZimbabwe nenharaundo yokusunungura nyika. Dziriko mapati ari muno ane nharaundo yokuchengesa.
Mutauri webato ireva Chris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vaidawo kuremekedza mutungamiriri wekutanga webato ravo Reverend Ndavanini Stole avo vakapiwa chiremerera chegamba kwapera makore anoda kusvika makumi maviri nematatu vashaya vakanzi havasi gamba renyika nebato iri rakazodududza patavabvunza kuti hazvizvongoda kutsvaga rutsigiro here vamutsvango vati hapana chakaipa kuita izvozvo
kozvine kodzerwa vanhu vekutipinge vanhu vekuzimbabwe ndokune magamba futi mazhinji ekutanga ndiri kutoraiwo ndiri kutenga isu vatakazoenda taanaadeke 1975 tikabatana nevazhinji vekuchipinge ndokwaipinda vanhu vazhinji vachiuya kuno kumusha hapana vanhu vakazova uno mukati vamwe vatikapfuure nekumanika rendi zvichisanganisa nekuchipinge saka zvine kodzero kuendazve kuna vanhu magamba ehondo vanhu vakazidza hondo mushure mavatsamura mashere vasungura muzambiki uchino vatenda uchipindi bhorei chichasaa ipapo ndokugona kaikoto
vachitaurawo pagungano iri vamunangagwa vakadzokera pamashoko avo avanogara vachitaura ekuti zvirango zvavakatemerwa hazvisi kuzovakanganisa kutungamira nyika
ZANU-PF is unstoppable. ZANU-PF icharamba ichitonga igotonga ichingotonga vamwe vachingomashuka vachingomashuka isu tichingotonga
asi vakatemera zvirango izvi vakaita sehurumende yeamerica vanoti zvakatemerwa nenyaya yekuti vamunangagwa vanotonga nedemo uye kuita uori vamunangagwa vakatiwo vanofanira kupiwa mukana wekuramba vachitonga vachiti kubvira pavakakunda musarudzo dza2018 hurumende yavo yavandudza upfumi nemagariro evanhu munyika kuburikidza nezvivakwa asi havana kutaura pamusoro pekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe neuori vachamirira kuwadzana East musarudzo vatelmi majavhi vanoti vamunangagwa vakavapa gwara rekukunda musarudzo
negwara ratapiwa napurezidendi wedu iti munangagwa kuti tifambe naro ndo gwara ratichateedzera sevana vemusangano wezanupiwa tisina zvakaipa zvatichada kuwedzera asi tiri kuteedzera gwara iroro ndo richatisvitsa pakuti tikwanise kuwana 6 million votes dziri kudiwa napurezidendi
asi vachamirira bato recitizens coalition for change mukuwadzana east vacharlton wende vaudza studio 7 kuti hapana chingaite kuti vanhu vavhotere zanupf munzvimbo iyi uye vachakunda zvine mutsindo womusarudzo
mukuwadzana takatokunda kare kuwadzana sekuziva kwenyu hamuna zanu pamaelection akapera vakatadza kusvika kana 2000 izvezvi hatirikuvaona havakwanisi kukambena akanga ariko nefriday ida kupa vanhu matishet vanhu vanenge vachitotidza matishet avo
mutauri webato rinopikisa recitizens coalition for change advocate fadzai mahere vaudza studio 7 kuti bato ravo ratangawo kutsvaga rutsigiro uye vachakunda musarudzo nhasi mutungamiri webato iri ange ari kusouth africa achitaura nezvizvarwa zvezimbabwe zviri munyika iyi mutevedzeri wemutauri webato iri vaostalo siziva vataura nezvinangwa zvavo
nhasi tanga tiri mujohannesburg patanga tichikurukura nemazimbabweans panyaya yesarudzo dziri kuuya tichidhiskasa 3 objectives chekutanga nyaya yekuti mazimbabweans auye kumusha kuzogota chichicha iri takadhiskasa nyaya yekuti vari mudhiaspora vese vanogona kuti vaadopte mapolling stations zvikuru sei kumaruzevha nekumamusha munoziva kuti tichahwina zvine mutsindo asi nyaya yekudefenda vote inenge iri nyaya yakakosha chechitatu chataura nyaya yekuti vanhu vese vagone kuziva kuti vanofanira kuuya kumusha nekusapota straf so ndo zvinhu zvichatisa tachidhiskasa izvinenge zviri papolisi yedu yediaspora yatinenge tiita maask and task
pane vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mashanu vakanyorisa kuvhota musarudzo dzichaitwa musi wa23 nyamavhuvhu uye zanup f inotarisira kuwana mavhoti mamiriyoni matanhatu ndakamirira studio 7 kuchipinge ndini Godwin Mangudya
murwere akavhiwa moyo svondo rapera nemusi wechina kuchipatara chepari renyatwa muzvare Blessing Bonda anonzi ave kunzwa zviri nani nyika yainge yapedzisira kuvhiya munhu moyo mugore ra2018 nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvakaita semishonga nemichina. Asi vari kutungamira urongwa hwekuvhiya vanhu moyo uye vakatungamira chirongwa chekuvhiyawo moyo waBlessing Bonda vari nyanzvi munyaya dzezvemoyo Dr. Simukai Machawira vaudza Studio 7 kuti ivo nechikwata chavo vari kufara kuti muzvare Bonda vari kunzwa zviri nani vari muchipatara. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Murwere wedu watakavhiya ari kuita zvakanaka chose. Ipo zvino tingati zvinhu zvizhinji avakwanisa kuzviitira oga. Takamubvisa pamamishinzi anomubatsira kufema, tikabvisa mishonga yese yanga achibatsira moyo. Zvokuti ko zvinei zvaanozvifambira kuzvigarira. Takutotarisira kuti mangwana anenge ava muwati achikwanisa kuzviitira zvinhu zvake zvizhinji. Tine zvimwe zvatirikungotarira zvekuti tikangogutsikana kuda pachitatu kana china anenge oenda kumba.
Mukatudza kuti makazotora maawa mangani muchivhiya murwere uyu?
Tingati zvakatitorera about 6 to 7 hours. Tingati kutora nguva refu kudai inhau yokuti taatichitanga kwapfuura makore akati wandei tisati taita maoperation awo. Asi chatinonyanya kuda kutenda ndechokuti takakwanisa kuita maoperation aya. Infact takakwanisa kuita operation tingori vanhu vemuzimbabwe chete. Vanhu kubva kuma vanoita maoperation vanoita perfusion chivese vanhu vanga vangori munomunyika. Zvokuti tingati iyoyo itariro yatinenge tinayo yakanaka yekuti isusu vana vemuno wemuzimbabwe tokwanisa kuzviitira zvinhu zvedu tega.
Tichitarisawo panguva inotorwa nemurwere kubva paanovhiyiwa nepaanonzi chienda kumba, panowanzotora nguva yakareba sei?
Tingati vazhinji varwere vedu zvine zvichitora svondo zvichienda mberi. Nekuti zvinoitika ndezvokuti murwere tikamuita operation anomboenda muintensive care unit. Ari muintensive care unit akaimprova obva muintensive care oenda muhigh care unit. Azobva muhigh care unit ozoenda kuwani.
Avo vanga vari Dr. Simukai Machawira vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varwi vechikwata chemuRussia cheWagner vakambopandukira vatungamiri vemauto emuRussia nezuro vakatanga kubuda muguta riri kuchamhembe kwenyika iyi reRostov-on-Don nezuro manheru. Mutungamiri weWagner vaPrezheni Prigovin vakati mauto avo ainge ave pedyo ainge ave pedyo nekusvika muMoscow akazodududza nekuda kwekuti ainge asingadi kudeura ropa. VaPrigozhin vanonzi vachaenda muupoteri kuBelarus mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi aita hurukuro navo nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin. vaPutin vaimbenge vati vaPrigozhin vaizorangwa semunhu ainge ada kupandukira hurumende. Makatirira kuStudio 7, kana mchida kunzwa nao dzechokwadi, tirirai Studio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175-7255 pashortwave.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi tina
ini ndinonzi Hussein Farai Kupfuwa, ndiri chief executive officer we Young Miners Foundation.
Vakupfuwa, ndezvipi zvirongwa zvamuri kuitawo iwo mazuva anaya kusimudzira vechidiki?
Mazuva ano kuYoung Miners Foundation takatarura zvirongwa zvakati wandei zvekudzidzisa nekukurudzira vechiduku vanoita zvekuchera kuti vazviite zviri formalized nemazvo, zvakare zvine zvinhu zviri registered zvinobatsira ivo zvichibatsirawo nyika, zvakare zvichibatsira nzvimbo dzavo dzavanonge vachitaura kuti mahost communities. Mining industry inoita kuti mari yakawanda tikatiri capital intensive, asi takatirapara zvirongwa zvinoita kuti vechidiku varerukirwe kuti vawane mapindiro mumabasa ekuchera.
Mungatsanangura
number one, tangatichita tine kuti maYoung Miners Field Day. Mafield Day taimaziva ari kuagriculture, kufarming. Painonge dzegwa uyo hagona kurima munharaunda, todedzwa vanhu vemudzudzo vachizodzidzisana vachigoka moto neruzivo kuti kurima kwakanaka kunoitwa sei. Taitakazotsva concept iyoyo tikaiisa kumining. Saka tinoidentifya wochi.
Saka icho chirongwa chenyu ichi chekuenda kune vanenge vagona kana kuti mafield trip aya chakatambirwa sei?
Mafield day aya ari kutambirwa zvine mutsindo. Takachiparira kumabrilliant north ndokwatakatira kuwana kwatakanokuwana umwe emaina wechidoko ari kugona kuita pamind pake tikadei nemakurukota ehurumende akauya veminister of mines and mining development, tikadeedzawo maprovincial minister vemabrilliant north nemakey stakeholders esemaini nevamaini maYoung Miners emunzvimbo akauya akatikatazuva rakadaka tipo vanhu vakadzidza paine maexhibition tikabvako ndokunochiita zvakare kumasvingo ataiti Young Women Miners Day. Asi katirangozendamira ndekungoti iri yevechidzimai vechidiki kuzvakare tadzidzisane vhiki rapera tanga tiri kumidlands kumberengwa zvakare kwaka kukaungana vechidoko vakawanda vanoita zvemaini apa tichipanina maawards zvekuti taitenderazve 13 times yepari yedu Young Miners Foundation. Criteria yatinosenza kureva kuti uyu ari kugona nekurudzangu notaa productivity kuti zvaari kuprodusera rigoridhe raari kuenda kugate gold refinery rakawanda sei ende uye ari kupedza here mitemo yeenvironment pakushanda kwake sesiti iri kuonekwa here zvakare toongororawo kuti infrastructure iripo michina iripo ndeyechizvino zvino here iri kushandapo nekuti tiri mu21st century kuti basaireruke zvakare aza kuti paine michina yezvino zvino. Sakai tinongora kuti munhu ari kuti achichera ari pakomba rekuchera zvakare achiprosesa ipapo potepoti achitori neboina rake achikombita value chain yemaini zopati kuti iyi maini iyi yave estandard maini nekuti kubva 1980 mamainzi akabva kusmall kuenda kumedium scale kana kularge scale atinoziva mashoma shoma. Small has been small, medium, medium, large, large.
Ndihapi mamwe matunhu amuri kutarisira kuenda?
Tichibva izvozvo kwatabva kumidlands takuenda kumatsouth kumatsouth manikaland from manikaland maxcentral tingotenderera tingoidentifya vari kuita zvakanaka zvakare zvinopawo mukana wekudeedza capital kataidentifya maini yakadaro tikaipawo publicity zvinozoitawo kuti tinovamwana kuinvesta vanoona kuti iyo maini ndasikazoti kune maini yakadaro izvozvo kwatakabvawo kumukomaa manewspaper neinevhenji yakaitika iyoyo kwabva kwatsamuka kuti tasikazoti kune maini yakanaka kudai tikasangana nemunhu tetibetsane naye. Saka chirongwa ichi chiri kugashirika ine chikwedza kuti tingasimudze upenyu hwavanhu maini tingasimudze mapozitioni kuti ave more formalized and professional.
Muri kushandawo sei nehurumende nemamwe mabhanga aya anokweretisa mari? Muri kuwana rutsigiro rwakakwana here?
Hurumende pachayo zvayo yanenge ichiidza kuti ititsigire, asi kunyaje mariwo tinoona kuti ine kuda kuti ngechitire negwei kuti ngazvibetsira une zvemakuti ine matambudziko ayo asi ariko mabanks akuda kuda kuuya kuti ahuise nyaya kuti mabanki kudhara aitya kuti aise mari kuchimosikero kuti mari inganoiti iri iti haisi high risk enterprise inoisa kuti mari kanakapinda karachita kuti paunda mari gadzira munoiita asi isusiyahina solution takagadzira mamodel anoita kuti izvoni tikwanise kuti tichengetedze mari yaindekswa zvakare iyo maini ichisimukawo mamodhels vatikati pakadzanisei pamwe chiyo nyange wakaenda kuchikoro vamakatibva kumabhenki kuti create mamodhels anochengetedza mari saka mabhenki ari kuya vakatotaurana nawo ana ZB bank iwo ana Stanbic ava neyedio bhenki remayouth inonzi Empower Bank tiri kutaurirana kusati kwaita apo chibatwa chiripo
aiwa tinokutendai vakupfuwa nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
maita va
manga makateerera kubva kuna mukoma Payne Farai Kupfuva vanotungamira sangano reYoung Indigenous Miners Foundation aiwa vateereri nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Hawande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum. Asi tiri kuda kuti timbodzokorora chimwe chirongwa sezvo vamwe vateereri vati tiite sekudaro.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Makadini kozvara nhasi vateereri zvechitendero zvine mibvunzo yakawanda asizve tsananguro dziripo nguva dzose. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatiwei mubvunzo uyu.
Makadiko mushamarari, inini ndinoda kumubvunzo kuti ndingaziva sei kuti iyi ndiyo the right church yekupinda musoro ngwatenderera nenyaya dzemachechi. Plus mufundiso nengwa isananguro wacho vandoudzawo zvikonzero zvacho kuti isei muchiti iyoyi ndiyo chechi the right church yekupinda. Nekuti vamwe vanoti vakadzi vakawanda, vamwe vanoti hativerenge bhaibhiri, vamwe vanoti kana usina mari mufundisa hauye kumba kwako. Saka musoro ngwatenderera nenyaya dzemachechi idzo. Saka please ndokumbirawo mhinduro kuti ndingaziva sei kuti iyi ndiyo the right church to belong to.
Amai tinotenda nemubvunzo wenyu. Kuti batirane mubvunzo uyu tina mufundisi Gladman Kapfumvute. Mufundisi makadiniko? Wouno mubvunzo wandinoti unokosha zvikuru, vazhinji vanoda kuhwisisa. Batirai vateereri vedu mufundisi Kapfumvute.
Makadini hama muna Kristo, ndinotenda kuva nemukana wekupindura mubvunzo wenyu unoti ndingaziva senyi kuti iyi ndiyo chechi chaiyo yekupinda. Makabvunza mubvunzo unokosha kwazvo. Mukuupindura, chinhu chekutanga tinode kuti tizive kuti chechi chinyi.
Mufundisi Kapfumvute, chinonzi chechi chiko?
Chechi munhu umwe chete anotenda kuna Jesu, kana kuti vanhu vanonga vanotenda kuna Jesu ndiyo chechi. Mutsauko ndewokuti kune vamweni vanhu vamwe vanosungana vasingatendi kuna Jesu. Ngatimbotora maMoslems, vanosungana vachitenda kuna Mwari kubudikidza ndiMuhammad. Saka ndiwo mutsauko uripo pakati pemaMoslems nesimaKristu. Saka chechi ndo mukupfupisa ndo tsananguro yendingapa. Chechipiri mukutsanangura, chechi handi chiwako. Chiwako chinosonga na maKristo inozi church building. Saka church ndimi imimi emudikani mutori church. Maungana maakuzi church zvakare. Muri maKristo anotenda kuna Jesu. Ngatichenda pamberi. Kune anozi madenominations kufanana ne Roman Catholic, Anglican, Methodist, Apostolic, Mazion. Ama denominations au masangano ano emaKristo. Saka ndo pane mubvunzo wenyu zvakare kuti ino mochipinda ipi, nekuti dzese dzinokonisa kuti tinodaira muna Jesu. Saka ndodaira kuti mubvunzo wenyu ndokuti ndochipinda ipi. Makatotaura kare kuti munoona kuine imwe inobvumira varume kuroora vakadzi vakawanda. Saka inini ndofunga kuti zanga rinenge kupai ngere tapedza kutsanangura kuti church chinyi ngere kuti chinoita kuti vanhu vazwane ma denominations ngeche pamusana pema doctrines dzidziso nemarudaiwo saka endai kuchurch pindai muchurch ine zviro zvemunovirirana nazvo mukudaira nemarudzidziso emunovirirana nawo ndo pendinga kuzana ndinga kupai kuti endai kuchurch ine marudzidziso anovirirana naKristu nemarudaira anovirirana naKristu doctrine ine chekuita naKristu nemarudairo ane chekuita naKristu zvakare endai kuchurch yakamira zvakasimba paBhebhura ndo chechi inenge kuti muende
tinokutendai zvikuru Reverend Kapfumvute tinoimba kuti muteereri wedu agutsikana nemhinduro yenyu
mazvita mwari vakukomborerei pamuchatsvaka chechi kupinda zvakanaka ibabai
mazviwira moga vateereri chechi hachisi chivakwa kana mudhuri chechi ndiwe munhu anotenda kuna Jesu vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunodavo kudetsera vamwe vedu nazvo tumirai maaudhio enyu panhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wande ndichiti ngatishonganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero
aiwa vateereri mazvinzwira zvanga zvitaurwa namufundisi apo tinoda kuti kana paine vari kuda kutaura nezvenyaya izvakare motumira mashoko enyu kana mubvunzo kana zvamunofunga panhamba dzapiwa namukoma tanonoka wande tinodawo kupa kutenda kuchikwata chechrist like choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo Zimbabwe iyo isati yakundwa mitambo mitatu yadarika makwikwi international cricket World Cup qualifier iri kutarisirwa kutamba neAmerica mangwana kuHarare Sports Club America haina kukunda kana mutambo mumwe chete zvavo kumakwikwi aya kusvika parizvino Zimbabwe yatopinda muchikamu chechipiri kana kuti chinonzi Super Six ine mapoints mana dzimwe nyika dzapinda muSuper Six dzinoti Netherlands West Indies, Sri Lanka, Scotland, uye imwe iri kutarisirwa kupinda iOman. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutauriri webato riri kutonga reZANU-PF vaChris Mutsvangwa vari kuyambira vaimbova gurukota rehurumende uye vaivawo nhengo yebato reZANU-PF vaSevia Kasukuwere avo vari kuSouth Africa kuti vakangopinda munyika vachasungwa. Asi vaKasukuwere vakaudza vatori venhau kuti havasi kutya Jerry nekudaro vachaenda kuZimbabwe kuti vanotanga kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuitwa musi wa23 nyamavhuvhu. VeZANU-PF neCCC vosimbaradza urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dza2023. VeZANU-PF vainge vari kuchipinge neZuro uye veCCC vari kuSouth Africa vachitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Murwere wekurapwa chirwere chemoyo akavhiiwa pachipatara cheParirenyatwa muHarare anonzi nachiremba akatungamira urongwa uhu ave kunzwa zviri nani. Vateereri, kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokonekai nemfaro ndichiti murare zvakanaka ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Iko zvino ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele.